manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tunosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 27, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda mumusangano wekuziya nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero.
Musangano une pfungwa yekuti zvakangokosha kuti vose vangava muri mumusangano uye vanga vachisangana havo nezvingambinye zvavanazvo kuti vadzoke kumusangano nokuda kwemabudira vakavhoita nemhosva dzavakapara nekukanganisa kwavakaita gore remusangano panguva iyoyo vakasununguka zvavo kudzoka mumusangano.
ZANU-PF yokoka nhengo dzeG40 kuti dzidzoke mubato.
Ndosaka anachiwenda vachiti isatisma stakeholders trima stakeholders nao kana uri stakeholder ndiwe muridzi wechiro ndomubanzwisira ndakaita nanyaya saka muridzi wechikoro akavaya akabvuta chikoro chake akati izvinondakisa headmaster munyuwani nevadzidzi nevana vechikoro vanyuwani ivava havagoni kuti vasimuke vachiti akutsosa vakadzingwa vamuvadzidzisi nevana vechikoro vasina kubvunza muridzi wechikoro uyo anonzi stakeholder anova mauto eZimbabwe Defence Forces.
Asi dzimwe nhengo dzeG40 dzinoti chikwata chelacosti hachina masimba ekuti nhengo dzeG40 dzidzoke sezvo masimba ari mumauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava nevakuru vakuru vemauto vari kuMozambique kumusangano wemakurukota enyika dzemudunhu reSADC wekuronga nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vashava avo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chinosanganisira vakuru vakuru vemauto vakasvika muguta guru reMozambique Maputo nezuro manheru. Bazi rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika razivisa padandemutande raro retwitter nhasi kuti Vashava nechikwata chavo vaudzwa mamiriro akaita zvinhu kudunhu reCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique uko vanopfurikidza mwero veIslamic State vari kuuraya vanhu. Izvi zvaitwa apo vari kugadzirira kupinda musangano wamangwana wemakurukota nemauto ari muSADC anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwedunhu iri kuti azive kuti Mozambique yobatsirwa sei padambudziko riri muCabo Delgado. Musangano wemangwana unotevera chisungo chakaitwa nevatungamiri venyika dzemuSADC vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaPhilippe Nyusi vekuMozambique. Pamusangano uyu wakaitwa kutanga kwemwedzi uno vatungamiri ava vakaita chisungo chekuti mauto eSADC Intervention Brigade anofanira kumutsiridzwa kuti apinde muMozambique nechimbi chimbi. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati chido cheSADC chakanaka asi havaoni SADC ichibudirira.
Chingangova chido asi handioni SADC ichikwanisa kuti ibetsere Mozambiki padambudziko rayatarisana nayo. Nokuti nyango tikatarisa muno muZimbabwe iye zvino, dambudziko romuZimbabwe harisati rapera kubva pakapindirwa neSADC paya pa-2008.
VaZimbe vati SADC haina mauto aripo uye haina mari yekuti kunyange chikwata chemauto aya chikavepo hachina zvikwanisiro zvekushandisa. Vati hondo dzezviwanikwa dzakaita seyakambopindirwa nenyika dzemuSADC kuDemocratic Republic of Congo hadziperi nekukasika. Vati hondo yavi kuCabo Delgado yakafanana neyekuDRC.
Ndewe Mozambique anina kushata kuti varikurwisa muava vavane mango maonero echitendero kuti vanenge vachifungidzira kuti Mwari wavo unenge achivatsigira muhondo iyoyo yefuma yamatongerwe enyika yamo Mozambique. Saka handioni sadhaki iine hwaro hwokukwanisa kudzimura moto iwoyo.
Vanongora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati zvakanaka kubatsira vavakidzani vedu, asi Zimbabwe haina mari yekuita izvi.
Isusu hatina mari, maticha haasi kubhadharwa, madhokuta haasi kubhadharwa. Already kana kutira zvesecurity, the most important form of security, human security, which is food security. Saka vakuru vangangoda kunopindira zvavo, asi ndoona kuti semamiriro atakaita mumiriro wekuti dzimwe nyika dzakatidaiwo dzakasimbawo dzina South Africa nedzimwe dzine upfumi huri nani dzive dzinopindira imomo dzichiva marisosi dzazo.
Vachiwo kupindira kweZimbabwe kunogona kuita kuti vanopfurukidza mwero ava vapedzisere vapinda muZimbabwe sezvavanoita kune dzimwe nyika. Chipangamazano muRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani ndungu waka vati zviri kuitika kuMozambique ihondo yezviwanikwa, uye zvinotoda kuti SADC ipinze masoja akawanda kuitira kuti dambudziko iri ripere.
Nokuti SADC inenge ichiyoka yakawanda yakasimba, asi tisingazoti Mozambique icharamba yakamira sei, nokuti zvinogona kutarisirwawo zvekare kuti kurumeri zvangai inokubva nguva kuna Napalma ichipinda kune town inonzi Pemba Name ichiverenga nezvayo. Yaaneka kuchema chemo kwekuwanda kwevanhu vari kupinda vanguva zvitiza uko. Saka ndisingazoti nekupedzisira kwenguva vanhu vachatiza pari kurwiwa, vanotiza vachienda kupi.
Vati nyika dzeSADC dzakaita seZimbabwe neSouth Africa dzakatombobatsira mumatambudziko akaita seari kuMozambique, saka hadzifaniri kunetsekana zvakanyanya nezviri kuitika kuCabo Delgado. Bepanhau repaindaneti reNewsWorks rakaburitsa nyaya mazuva mashomanana richiti Zimbabwe yakatoendesa mauto kuCabo Delgado, uyewo yagarawo iine mauto ayo kuMozambique anochengetedza paipi yema futa anobva kuBeira. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende rekutumira mauto ayo kuCabo Delgado, kunyange hazvo mamasangano enhau ari kuti izvo ndizvo zvakaitika. Asi muumiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti mauto eZimbabwe anofanira kuendeswa kunobatsira dzimwe nyika zviri pamutemo.
Tinoda kuti kana masoja achizodeployiwa achienda kuMozambique aiendeswe kana kuti zviitwe zviri pamutemo. Uye sezvizvarwa zveZimbabwewo tinodawo kuzivawo kuti mari iyi yekubatsiridza muhondo yekuMozambique takanangana neZimbabwe ichange ichibva kupi, inenge ichibva pabanda uko ripi.
Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu iri nepamusana pekutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru 30 nezvisere zvine 102 kana kuti 38,102. Uwandu hwevanhu vafa hwavo pachiuru chine 566 kana kuti 1,516. Bazi iri rakazivisawo zvakare kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe ne234 kana kuti 17,234 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru 353 34 kana kuti 353,834. Vanhu zviuru zvina 4,358 vakabayiwa nhomba yepiri. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 56,496 kana kuti 57,776. hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira nyika kudambudziko rechirwere checovid-19. Bato reZANU-PF rinoti rave kutambira zvakare pasina mibvunzo vose vakambenge vadzingwa mubato iri vachinzi vaive nhengo dzeG40 pamwe nevamwewo vanogona kunge vakambobuda muZANU-PF nezvikonzero zvakasiyana siyana. Mukuru wezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF watafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo rakaona zvakakosha kuti vose vakambenge vari nhengo vadzoke asi vanofanirwa kudzoka vachiziva kuti zvakamboita kuti vadzingwe mubato iri hazvidzokororwe zvakare. Vakawanda muZANU-PF vanosanganisira muzvinafundo Jonathan Moyo, vaSevia Kasukuere, Dr. Walter Muzembi, vaPatrick Zhuwau naMai Grace Mugabe vakadzingwa vachipomerwa mhosva yekutungamira chikwata cheG40. Izvi zvinotevera kurwisana vachirwira masimba pakati pezvikwata zveLacoste neG40 izvo zvakazoita kuti mauto apindire muna mbudzi 2017 achibvuta masimba kubva kune vaive mutungamiri webato pamwe nenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vainzi ndevechikwata cheG40 vakatiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo. VaMugwadi vanoti vose vari kuramba vachituka nekunyomba hurumende pamwe nemutungamiri wenyika havasi kuzodzoka muZANU-PF.
Chatinoziva pari zvino ndechekuti musangano sekuziva kwenyu kuti ndiwo musangano mukuru munyika yeZimbabwe ndomusangano woruzhinji. Musangano une pfungwa yekuti zvakangokosha kuti vose vangava muri mumusangano uye vanga vachisangana havo nezvinhingampinyi zvavanazvo kuti vadzoke kumusangano nokuda kwemabudiro avakamboita nemhosva dzavakapara nekukanganisa kwavakaita gore remusangano panguva iyoyo vangasununguka zvavo kudzoka mumusangano. Asi mukudzoka uku ngavadzoke vachizivawo kuti zvavakaita hazvifani kuzodzokororwa zvekare. Musangano haufani kuzonyonganiswa mukubatana kwavo. Vose vanoda kudzoka vakasununguka kudzoka zvavo sokungotambira kwatiri kuita semusangano. Vose vari kunze kwomusangano vanga vasimbori nhengo dzemusangano vari kubva kumafata akasiyana siyana. Ko zvavo kuzikanwa kakuti musangano uno ndomusha ndopamupato munhu wose. Saka naizvozvo tikati vana vasadzoka kumusha vanoendepi musango vanototirika nekuti tinoziva kuti vanotaura nemwe miromo yavo kuti kunze uku kunotonhora. Saka regai vana vave vadziyiwe asi mukudziyirwa mochingochengetedzawo gara remusangano.
Pane vamwe vaipomerwa mhosva zvakaita sevamwe vanonzi vaitungamira chikwata cheG40 vanongokwanisa here kungodzoka vachingoitawo sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Vanoda kudzoka kumba sokutaura kwandaita vakasununguka zvavo asi pakati pavo hapashanyanya nondira matsime dzokuramba dzichituka musangano nokutuka nyika nokutuka hurumende. Kudzoka kwacho kungava kudzoka kune mazuva here sekuona kwenyu chero ndimi muri kutibvunza zvinongoonekwa kuti havasati vadii havasati vane pfungwa dzokudzoka uye zvekare chando hachisati chanyatsokuvarova. Kana kudzoka zvavo panguva kana vakuru vemusangano vaona zvakakodzera kuti vadzoke vangadzoka havo. Pane mhosva zviri kumatare mhosva enyika hazvirevi kuti mhosva idzodzo dzapera nekuda kwokuti vadzoka musangano. Ndangoti ndipajekesei.
Kune vanhu vakaita saprofesa Jonathan Moyo, vaSevia Kasukuere, vaWalter Muzembi navaPatrick Zhuwau vakatopedzisira vatiza munyika vachiti vaitya kushungurudzwa. Vanokwanisa here kungodzoka mumusangano sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Hapana pakati pavo ari mumupoteri. Vanhu vakatiza mhaka nemhosva dzavakapara kunyika dziri kumatarezi mhosva nekumapurisa uye nekumaanticorruption commission dzinosanganisira uori kunyanya. Saka vanganyepa zvavo vachiti vakatiza havana kutiza kutongi weZANU-PF havana kutiza kutsvanyirirwa nekuti new dispensation yakazosara yosvika vamunangagwa vakazoitwa sionini pachigaro vanguri vaiita zvavo samakwara.
Vanga vari mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi mumwe wevakadzingwa mubato reZANU-PF uye vakambobuda munyika Dr. Walter Muzembi vanoti varidzi vemusangano panguva ino vanove mauto ndivo chete vane simba rekudzora vakadzingwa mubato iri kwete chikwata cheLacoste icho chakangofananawo nechikwata cheG40.
Chokutanga vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti muna mbudzi 2017 chichakaitika kuti mauto azoti tapindira zvino zvamatongerwe nyika vachipindira Bopoto namapinda okanga apinda muzano PF vachitora divi rechikwata chimwe vachidzingirira chimwe saka vakatora divi rela kosti vakadzingirira G40 mauto aya eZimbabwe Defence Forces ndosaka ana Chiwenga vachiti isati sma stakeholders trima stakeholders now kana uri stakeholder ndiwe muridzi wechiro ndomubanzwisira ndakaita nyaya yaii saka muridzi wechikoro akave akabvuta chikoro chake akati iye zvino ndakuisa headmaster munyuwani nevadzidzisi nevana vechikoro vanyuwani ivava havagoni kuti vasimuke vachiti taakudzosa vakadzingwa vamwe vadzidzisi nevana vechikoro vasina kubvunza muridzi wechikoro uyu anonzi stakeholder uyu anova mauto eZimbabwe Defence Forces havatoraita renounce interest yavo mupolitics mukupindira kwavakaita vachiti toda kutora legacy legacy kwandiri ini wakati chenjerei zvangu ndoona sokuti kwaiva kudzoka mupolitics samazivira avaziita mazuva iwo ndodze high command pavaipa mainstructions nokugadza nokugadzunura vanenge vasingapi hazvisati zvachinja izvozvo
asika mashoko aya ari kubva kune vari kutungamira zano PF pari zvino Dr. Muzembi
aiwa kunyepera noko ndosaka muchiona vachiita shandu kuminya nhasi vanenge vachiti aiwa dzokai zvisina zviga zvomuri kutaura izvi mangwana unofonerwa iye mbovhozi iwe wakutaurira kuti utaure izvozvo ndiani vanhu vanodzoka pane zviga saka munoona kuti muvhiki rapfuure mupofu wakaita mastatements maviri achizvikorekta pane yaakatanga kutaura kuti munongodzoka pasina zviga wakutanga kutaura mabecause okutora vanhu musangano inoreva kuti havasivo vari in control yezviri kuitika muzanu PF havagoni kuzvitaura izvozvo vasina kubvumirana nevakambopindira nyaya dzamatongerwo enyika vachibva kuKG6
saka imi muri kuti here mauto akati vese vanga vari nhengo dzezanu PF vadzoke imi makasununga kudzoka kana zvabva kumuromo wemauto
ko handi ndovarizi vechikoro havatavataura vana vakambopindira vachiti uda kuti aristolegas havana kuzotiudza kuti vakazopedzisa papi kuita restoration yavo tongoona vachiramba vachiti aristoro vachinja ichinova kuchinja bumbiro romutemo vachiita sevachiri pabasa varume ava ngati vapai nguva yekupedzisa zvavari kuita
vanga vari vakadzingwa muzano PF Dr. Walter Muzembi vari parunare kusouth africa nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwawo kubva kune vamwe vakadzingwa muzano PF vachinzi nhengo dzeG40 kuti vachatambira here danho iri yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mugore rino repiri vechitendero chechimuslim muNigeria vari kupemberera mwedzi weRamadan panguva iyo nyika iyi yakatarisana nedambudziko reCOVID-19 nzvimbo dzekunamatira muNigeria dzakatanga kubvumidzwa kushandiswa mazuva ose vechitendero chechimuslim vachitsanya mazuva ose apo vanenge vakaungana vachinamata izvo zviri kupa kuti vakuru vakuru vezveutano vashushikane zvikuru vachityira utano hwevanamati avo munguva ino yeCOVID-19 America yainge yabaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzinosvika mazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni nezviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvisere nemazana mana nemakumi mashanu nevana kana kuti 230,768,454 doses pakutanga kwezuva nezuro izvi zvakaziviswa nebazi reCenters for Disease Control and Prevention bazi iri rinoti vanhu mamiriyoni zana nemakumi mana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 140,969,663 vainge vawana nhomba yekutanga uko vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu ane zviuru mazana masere nemakumi masere nezvisere nemakumi masere nevasere kana kuti 95,888,088 vainge vapedza kubayiwa nhomba zvizere Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kusamira zvakanaka kwemitemo yevashandi pave kupa kuti vashandi vakaita seva vekudzingwa mabasa kuCBZ vamanikidzwe kuenda pamudyandigere vasina chavainacho bhanga iri richiti riri kumisa vashandi varo basa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 uye rave kushandisa michina yakawanda. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba kuvashandi, mukuru webhanga reCBZ vaBlessing Mudavanu vakati kutanga nezuro kusvika musi wa18 Chivabvu vashandi vaizozvipira kuenda pamudyandigere asi vakakundikana vaizotanga kumanikidzwa kusiya basa muna chikumi. Vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwekuoma kwezvinhu zvakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino mumabhanga. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti zvina zvina kumira zvakanaka mabhanga uye vashandi vari panyanga dzamushore.
Mutemo wenyika unaogadzirwa zvakanaka weretrenchment. Kana mushanda achisiya basa nokuda kwekuti kambani iroda kuita pfuma yakawanda, hapana mutemo unosunga muridzi wekambani kuti abhadharewo vashandi mari yakanaka, sezvo asi kudzinga vashandi nekuti paita dambudziko kambani yaomerwa. Asi ari kudzinga vashandi kuti aite pfuma yakanyanyisa nemaprofita akakwira kwazvo. Saka tiri kuona kuti nyika yakatozvikanganisa ipapo, vanhu vari kuenda vasina mari. Kana vanhu vaya vaenda vasina mari, zvichareva kuti hurumende ndiyo ichatora dambudziko iri pamapfudzi ayo, nokuti vachada kudya, vachada zvekuti vanhu vaende kuzvikoro, vachada social welfare.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepa Dingandu vatiwo mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Zvamuri kuona zvichitendera padande mutande ndizvozvo zviri kuitika kuCBZ. Asi isu trade union hatisati takukwanisa kupindira pari zvino panyaya iyoyo nokuti ichiri voluntary retrenchment. Asi kana ichinge yakuitwa compulsory, ipapo ndopatei takupindira tichizonegotieta kuti vanoshandirwa vakwanise kuwedzera pane izvi zvavari kuti ndo zviri kuita nevoluntary retrenchment. Saka zvino hazvina kutomira zvakanaka sezvamunoona musekta yedu yebanking, nokuti mabhanga mazhinji iko zvinezvi vaakushandisa mishina yechimanje-manje yazvino yavari kuti digitalization kana kuti automation, ichitora mabasa anofanira kunge achishandwa navanhu vachishandisa mishina.
Hatinokwanisa kubata mutungamiri wesangano revemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaRalph Watungwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vachaita musangano nevebazi ravo kuti vazeye zviri kutaurwa nevashandi panyaya yemudyandigere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vati panoda kuita mubatira pamwe chuma chomuzvukuru kugadzirisa matambudziko apinda mumabhanga aya.
Tasatarisa upenyu hwevanhu, tongotarisa mari inowanikwa nemakambani, tinge tarashika chose. Saka zvinoda kuti tigare pasi seZimbabwe, vamiriri vevashandi, vamiriri vevashandirwi nehurumende, tione pamwe chete kuti toita sei kuti vanhu vasapinzwe kwa mvura yacheka makumbo.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kumiswa basa kwevashandi hakusi kuvashamisa nekuti
takatarisa kusagatsikana kweupfumi muno munyika zvichikonzerwa muchidimbu nekuda kwe coronavirus, asi nechimwewo chidimbu nezviri kuitikawo nezvematongerwo enyika muno mukuti upfumi hausi kunyatsofamba zvakanaka. Saka vangotorawo mukana vachinyepera umhizha neumhetura kuti ndo wakonzera kuti mabasa anga achipera yavari kuti digital banking.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vati zvakakosha kuti vashandi vazvisimudzire panyaya yedzidzo nekuti
vashandi vakawanda vanofanira kugara vachiupgrade maskills avo kuti unokwanisa kuzongomuka basa rako iwe rakunzi raakuitwa neartificial intelligence neanonzi machatbots aya, yekuti dzimwe nguva unofona kubhanga asi foni achadairwa nemunhu yakudairwa ne chatbot.
Asi vakuru vanoti avo panomera muswe panonyerekedza nekuti banga reCBZ rangi ratovhara mamwe mapanzi muHarare anoti Samura Mashell, Cripps Road, Highfield, Masasa, Sapphire House uye Belmont kuBulawayo. Mamwe akavharwa zvinhu zvakonzerwa nekudawo kwechirwere cheCovid-19 anosanganisira Gutu, Checheche, Gwanda, Nembudzia, Chegutu, Nenyanga. Ndaka mira Studio 7 mu Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano re-Urban Culture Mag iro rinoita zvekutepfenyura nau dzemitambo mudunhu reMatevelerland riri kupembera kusvitsa makore manomwe richishanda. Mukuru wesangano iri vakuda kwasheta kundwa vanoti vari kufara zvikuru nepamusana pekuti kambani yavo iri kuenderera mberi ichibatsira vanoita zvemitambo mudunhu iri mushure mekunge makambani mazhinji asangana nematambudziko akasiyana-siyana pasi pechirongwa cheCovid-19 lockdown. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navatakundwa.
Culture Mag ikambani yaizivikana nezita rekunzi Urban Culture yakatangwa mugore ra 2014 muBulawayo. Tinotarisa zvikuru nezvekuita nemitambo netsika tiri muguta reBulawayo.
Mungati kambani yenyu iri kushanda nemazvo here mukusimudzira vanoita zvemitambo kunyanya vanobva muBulawayo?
Kambani yedu iri kuedza kushanda nemazvo. Nhau dzakawanda muZimbabwe dzinouya dzichibva kune dzimwe nzvimbo. Dzishoma nhau dzinotarisa Bulawayo neMatebelele nemabasa anoita mumarijini yayo. Ndozvakatipa gunya rekuti titarise maprovinsi ari matatu.
Chikuziva kuti gore rapfuura vazhinji vanga vakatarisana nedambudziko reCovid-19. Takaona kuti imi muri umwe akabva kubaiwa nhomba yeCovid-19. Tiudzeiwo kuti zvii zvakaita kuti muve nechivimbo chekuda kubaiwa nhomba iyi. Tinonzwa vazhinji vachiti vari kuda kuzviita izvi kuti vawane mikana yekudzokera kumabasa.
Ini changu chivimbo chakaitwa nebasa ratinoita. Tinovimba kuti pakubayiwa tiri kuzvidzivirira nekudzivirira nevamwe vatoshanda navo nevatinorarama navo. Tikapiwa mukana wekuti tidzokere kubasa zvichatibatsira kuti tienderere mberi.
Mamusingatyi here kubayiwa nhomba?
Ndaenda ndiri munhu anga aine zvizhinji zvandaichifunga ndichifunga kuti pamwe hazviiti kuti tibaye asi ndikazongofunga kuti sezvo chakawanda tichitorai nhomba zviri nani tiendere mberi titore.
Sezvo masvitsa makore 7 muchishanda sekambani, udzaiwo kavateereri kuti ramangwana rekambani renyu rakamira sei?
Ramangwana redu tiri kutarisira kuti pene TV kana radio station ichatepenyura zvinoitika mumaprovinsi yayo matatu. Sekambani tichiri kuvaka tinotarisira kuti izvo zvive zvezvimwe zvinhu zvatisagona kuita mumakore mashoma ari kuuya. Tichishuvira kuti hurumende ichagonawo kutipa mukana sevechidiki kuti tigone kuvawo kana kuti neTV kana kuti neradio tigone kutepenyura zvinodiwa nevechidiki. Ndozvatiri kutarisira mumakore mashoma ari kutevera.
Avo vanga vari vakuda kwasheta kundwa vanove mukuru wesangano reUrban Culture vachitaura vari parunare vari muBulawayo naMike Wewe Studio 7. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Takatarisa dambudziko reCovid-19 sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe yopinda mumusangano wekuziva nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero. ZANU-PF yokoka nhengo dzeG40 kuti dzidzoke mubato. Asi dzimwe nhengo dzeG40 dzinoti chikwata cheLacoste hachina masimba ekuti nhengo dzeG40 dzidzoke sezvo masimba ari mumauto. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani litshona njani silukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-27 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sibamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahofisini kahulumente sizokhulumisana sonke sithi strengthen ama-programs abekwa nguhulumente sithi strengthen ama-programs aproposwa ngabantu.
Iziphathamandla zenhlangothi ezithiyeneyo ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations zisekwethekelelweni kobulawayo zizohlolisisa ukuqhubeka kwenhlelo ezokuphathisa abaswelayo.
Kuningi sikubona iSouth Africa ikwenza kahle, like ama-human rights iyaprotekta imisebenzi for izizalwane zayo, lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze-corruption, belalela labantu lama-courts abo enikeza ama-favorable judgment ebantwini even against government officials.
Ngesikhathi eleSouth Africa lithakazelela uzibuse lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa zithi kuningi iZimbabwe okufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe eliqhuba ngayo inhlelo zalo. Lokhu liqonga inani lasebemukele ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokhu liqonga inani lasebemukela ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Kunje sebefika inkulungwane zedlula amakhulu amathathu lengxenye 353,834 asebehlatshiwe ijekiseni le. Lokhu lwaqalayo uhlelo lokuhlatshwa ngonhlolanja lonyaka, kubika abogatsha lwezempilakahle. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu igciwane leli laqhamuka elizweni nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,102, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,149 labagule basila kulomkhuhlane wabulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,560. Iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations le World Food Programme zisekethekeleleni kobulawayo okwensuku ezintathu zisihlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezi nhlangothi zokuphathisa abaswelayo ngemali yokuthenga ukudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Namuhla iziphathamandla lezi zihlangene lomphathimtambo obona ngaleli dolobho uMinister of State uJudith Ncube zamazisa ngenhlelo zabo abaziqhubayo kuleli dolobho. Baveze ukuba benelise ukuphathisa ngokupha abantu amavosha okuthenga ukudla okwenyanga edlule layonale. Sebeqalile njalo ukuhlola indlela zokuqondisa lolu hlelo kunyanga ezilandelayo. Ekhuluma ngemva komhlangano lonkosikazi Ncube omele iUnited Nations kuleli, unkosikazi Maria Ribeiro uthi uhambo lwabo bazakhulumisana bahlangane labasakhulayo bona abakhalaza ngokuthi akulanhlelo ezicacileyo eziqondane labo.
I think some of the areas where we're already engaged are very important. For example, in terms of social protection support for families who are food insecure, there's a WFP office here that is works in the urban areas here as well. We provide support on reproductive health.
Unkosikazi Praxedis Moyo okhokhela uhlelo lwe World Food Program ngobulawayo uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kobulawayo.
Ohlelo lolu ngathi luhamba kuhle kakhulu, sisephela ndaba lapho esibe sinika khona abantu ukudla, abeni imali, abephela ndaba besibe bethatha imali yabo e-Western Union. Lawa kade bethola khona $12 umuntu ngamunye ngamunye. And then kulalaba kade besemzilikazi labana bathola i-voucher, bahamba bayethenga ezitolo, bathenga ko-team, bathenga ko-OK Mart, bathenga I think ngu-team lo-OK Mart, yikho lapho bathenga khona ukudla singathi okwenyanga. So kathe sesibaphile ukudla kuka-March lo-April. Abantu laba singathi emzilikazi ibile 31,000 and then iphela ndaba ile 5,000. Asingeke sithi luyaphela, ngathi sesikwenzayo nje ukuthi sicubungulisise nje ukuthi abantu ngabe sabakhetha kuhle, ngabe bakhona abasalayo, senze njani ukuthi sibone ukuthi ekukhetheni ingxenye yokuqala abanye baphambanisa ngokungabi khona, kumbe abanye kungenzakala ukuthi kwaba le mpambaniso ezithile. Sizozama ukuthi nje sikline kuhle ama-registers ethu. Nxa siqeda ukuklina ama-register ke sesiqhubeka futhi sithemba ukuthi ngoJuni sizasusela siqhubeke siye phambili.
Umphathintambo obona ngobulawayo unkosikazi Ncube yena uthi uyajabula ngohlelo lwabe-World Food Program.
Besilezithekele ama-representatives achiyeneyo enhlanganiso ezichiyeneyo, sithanda ukuthi sitsho ukuthi sibamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahhofisini kahulumente sizokhulumisana, sazane, sisenzele ukuthi sonke sithi strengthen ama-programs abekwa nguhulumente, sithi strengthen ama-programs aproposwa ngabantu. Njengoba bengilalela ubuza omele i-World Food Program, kuhle ukuthi bathe okwakhathesi abakhangelelanga ukuthi i-program icine, kodwa bafisa ukuthi beke bekline ama-register abo belungise. La uyakwazi ukuthi abanye bebesithi ngabhalisa kodwa kangiholi, kumbe ibizwe lami lahamba kodwa kuze kube lanamhla, umakhelwane wami esahamba sonke siyabhalisa, yena uyahola mina kangiholi. Nxa besithi basalungisa ama-register bakhangelele futhi ukuthi ngoJuni bethi resume i-program, kuyinto enhle kakhulu.
Iqula le-United Nations elisedolobheni libalisa abe-International Organization on Migration, International Labour Organization, i-UNFP, i-UNICEF, i-UN Women, i-WFP, labe-World Health Organization. Okwamanje i-United Nations eZimbabwe lohulumende baphakathi kokuhlela uhlelo oluzathatha iminyaka emihlanu kusukela ku-2022 kusiya ku-2026 olwe-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework oluzathathela lapho okuphela khona uhlelo lweZimbabwe United Nations Development Assistance Framework iZundaf oluphela ngompandula lonyaka. Abe-United Nations bapha iZimbabwe izigidi lezigidi zamadola ekuphathiseni abantu ngokudla lezinye inhlelo ezehlukeneyo ezweni, kugoqela lokuvikela ukumemetheka kobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende semise uhlelo lokusiza izakhamizi bemaphandleni ngokudla olwe-drought relief osekuthiye izakhamizi eziningi zikhala ngokuthi zizabulawa yindlala. Okuningi sikuzweni Albert Ncube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lesi saziso sethulwe lugatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu oluthe uhulumende usecabanga ukumisa uhlelo lwe-drought relief ekupheleni kwalinyanga amabasa ukuze kuhlolisiswe kakutsha abantu kumele bathole uncedo lolu. Uhlelo lolu lubikwa luzamiswa kwesikhatshana ngoba izulu linile kakhulu ekupheleni kwanyakeni, izakhamizi eziningi zenelisa ukulima, ngakho-ke zilakho ukuvuna okungcono lonyaka. Kodwa unkosikazi Justina Ndlovu oyisakhamuzi ka-Ward 14 esengezane eGwanda South uthayise bobonke abalimileyo ungakho basaludinga uncedo lokudla.
Nginjenge mina ngikhuluma ngilesigogo endlini esingubaba angilimanga ubaba wachayeka ngathi ngaba ngwendlini la namhlanje ngwendlini so ngiyaba sengimangala ukuthi inxa sokumile okuyi 50 lokho aye kuphiwa ngesikhathi ekuphele budaleni sengizabamba ngapi so kulokuzima aluba uhulumende uyakukhangelisisa nje udumo lube khona lobuhle bezulu kodwa hayi ayisibo bonke abalakho ayisibo bonke abakutholileyo.
Amazwi la asekelwe ngusobhuku esengezane umnumzana Rogers Moyo othi lolu hlelo akumelanga lumiswe manje ngoba izilimo zidodile emasimini okuthi iningi lingelasivuno.
Hlelo lolu nxa lungasekho esigabeni ngiyakunanzelela sibili ukuthi yebo ye kungenzakala abantu babe lokuphilanyana kodwa kwabanye kuza kuba zima ngoba emasimini lapha lana izulu ekuneni kwalo ngobuningi labakhona kwezindawo lokuhamba komhlaba kwezindawo kwasuka kwatoda kuvele ukuthi kakulavile elibakhona khonapo sokuphuma izinto nje ezingelancedo.
Ukansila kaward 14 esengezane mnumzana Phineas Maphosa laye uthi kayisibo bonke abenelise ukulima.
Abantu abanjengezigoga, abantu abanjengabalupheleyo, abantu abanjengezintandane. Lawo bantu abakwanisi ukuthi mhlawumbe singababalele ukuthini balimile basuze ukudla okunele. Yikho ke ikhona indlala yezulu ebantwini abaningi phakathi. Kayisibo bonke abavuni abazavuna, kayisibo bonke abavunileyo njengoba kungasibo bonke abalimayo. So mina benza futhi ngawo government uyaphenduka back azebona ukuthi abantu abanjengabalesokhona ama-vulnerables ane atholele ukudla ancediswe fika phambili.
Umphathi ntambo gatsho libona ngenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthi kayisibo bonke abazamiswa ukuthola lokho kudla.
We are not suspending the food mitigation program for the vulnerables like disabled people, like the elderly.
Asimisanga uncedo kulabo abakuswelayo abafana nabagogekileyo abagugileyo intandane labagulayo. Esikwenzayo ukumisa nje lonke lolu hlelo lwe-drought relief sibe sisingena ezigabeni sibone ukuthi labo abadinga uncedo bangaki. Lanxa kunjalo lokhu kudla kuzamele kusetshenzelwe.
Uhulumende ubephathisa imali ezedlula inkulungwane ezamakhulu ayisikhombisa 735,455 elizweni lonke jikelele. Ngakho ke uthi uzake ama kwesikhatshana ukuze athathe lelo thuba lokuhlolisisa uluhlu lwabatholayo ukuthi ngempela bafanele na ukuthi baqhubeke beluthola lolu ncedo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Adet Ncube.
Ngesikhathi eSouth Africa lithakazelela uzibuse namhlanje, izizalwane zeZimbabwe labamabandla ezombusazwe sebeZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi kuningi iZimbabwe kufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe liqhuba ngayo ezombusazwe lezamalungelo oluntu. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kweSouth Africa.
Sekuyiminyaka engamachumi amabili lesikhombisa 27 years, iSouth Africa ithole uzibuse. Ziningi izikhalo ezethulwe izalwane zakwele South Africa ngalelanga. Abaningi bathi balokhu bengalazi indlu emadolobheni, bengelamhlaba ongwabo emaphandleni. Abanye ke bebekhala ngokusweleka kwemisebenzi njengoba abangasebenziyo, sebefika kusilinganiso songamachumi amathathu lambili ekhulwini 32.5%. Bakhona njalo abebekhala ngokuthi labo abakhethwe ukuletha inhlelo zentuthuko bayazidika ngemali kaZulu. Kodwa abamabandla ezombusazwe eZimbabwe vele South Africa bathi lobanje kukunengi izakhamizi ezikhala ngakho, kunengi abawuhawukelayo osekulethwe inkululeko eSouth Africa kuzalwane zayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabena uthi iZimbabwe yehluleke kakhulu nxa kuqhathaniswa leSouth Africa.
KwaZimbabwe sathi sile 27 years sithole uzibuze sasilokhu silo mongameli oyedwa. Sathi silo 27 years sithole uzibuze kwakube lempi yombhuqazwe. Sasile 27 years sithole uzibuze umnotho wethu wachabalala. Lapha kasikaboni kusiba lombhuqazwe eSouth Africa.
Isikhulume sebandla lezaphu kule South Africa umnumzana Kanisha Singala uthi bafisa kakhulu ukuthi iZimbabwe ifunde ukuthi amalungelo lomuntu ahlonishwa njani.
Kuningi sikubona iSouth Africa ikwenza kahle like ama human rights issues isithi iwaphethe kahle lendlela ephatha ngayo izizwalanzayo in terms of ukusebenzeni imisebenzi iya protecta imisebenzi for izizalwanizayo lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze corruption belalela labantu lama courts abo enikeza ama favorable judgment ebantwini even against government officials.
Unopala jikelelwe bahandla le Patriotic Front umnumzana Endunyati uthi umehluko omkhulu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe ukuthi eZimbabwe kwaphela umbuso wamabhunu kodwa inkululeko lozibuse akutholakalanga.
Inkululeko kayibuyanga ngendlela yokuthi abantu bakhululeke bakhulume lokho abakubonayo, lokho abakuthandayo, lokho abakufisayo, bakhulume bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Kuleli lizwe leSouth Africa abantu bakhululekile, bakhuluma abakufisayo, khuluma noma yini, akula mntu oza kugijimisa kumbe afuna ukukucatshisa.
Unobala jikelelo webandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi ngesikhathi iZimbabwe isiba le minyaka engamashumi amabili lasikhombisa kuyesabeka okwase konakele.
Yayivele isinamacala amaningi okubulala abantu besindebeleni kumbhuqazwe. Yayivele isingenwe yiyo imvukuzane yokubusela, imvukuzane yokuzonda esinye isizwe, imvukuzane yokwenza zonke izinto ezimbi base begraduatile iningi labo.
Le yinto egcizelelwa sikhulumele sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo.
Imithetho yayisetshenziswa ukuhlukumeza abantu omnyama yiyo esisetshenziswa namhlanje ukusihlukumeza ngathi ukususa ezindaweni zethu, i-marginalization, ukubandlulula, ukukhethana ngokuhlobo. Lokho kwasenziwa abelungu, yikho sekwenzakala. IZimbabwe ayizange ilungise umanxaka iphuma-ke kwi-independence. Yasebenzisa kungakhangela inkantolo, indlela ezisebenza ngayo kusafana nje nalezi ezika-Smith regime.
Kodwa ke ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa sethula inkulumo yakhe ngelanga lokuthakazelela uzibuso weZimbabwe kumalanga ambalwa asanda kwedlula, uthe uyathokoza ngokuthi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamashumi amane lanye sekukuningi kakhulu ekwenze kuhle selokhu yathola uzibuse. Melesito 7 Johannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma kustudio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 olwe vaccination. Saphinda sihlaziye umthetho opasiswe lidale lephalamende wokuguqula isekelo sombuso we-Constitutional Amendment Bill number 2 ophatha indaba ezitshiyeneyo ezigoqela amalungelo abatsha labesifazana. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
UZulu ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bakhala ngokungavulwa kwemingcele ngokupheleleyo. Imota zikaZulu kunye labomalayitha abavunyelwa ukugcapha imingcele nakugcwele leZimbabwe, kodwa amabhasi yiwo avunyelwayo kunye lemota ezinkulu zohlobo lwama-truck. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo iziphathamandla zemingceleni zibikwa bezithathela abamabhasi impahla osekuthiye abaningi bekhonona. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lobo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende elokhu evale imingcele yelizwe.
Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukhrosa bevela kwele South Africa bebuya eZimbabwe, kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa, ikakhulu ke abantu abazisebenzayo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhatshwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Yikho ke nxa ama-border evaliwe kutsho ukuthi ke abasela ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe, ngoba abantu abaningi bephila ke ngokuthengisa. Nxa bengasenelisi ukuphuma ke bahambe ke South Africa sokubanzimela sokusiba nzima ke ukuthi bazaphila njani.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi ukuthathelwa impahla okwenziwe nguhulumende yisihlubu ngoba impahla le izasetshenziswa ukudinga amavoti kukhetho oluzayo.
Ukubanjwa kumbe sithi ukuthunjwa kwezimpahla zikaZulu ovela eGoli yisihluku esimangalisayo. Ye siyazi ukuba amafactory ethu avaliwe ngenxa yemithetho kahulumende engakhi umnotho. Kanti ke siyazi ukuthi ukudla lokhu lezimpahla lezi ezithunjwayo izanu izazisebenzisa ukuthenga amavoti ngokhetho oluzayo. Uhulumende uthi yena kulobuqili obenziwayo eBeit Bridge kodwa akusiqiniso lolu lulunya kuphela kambe ubuyanga bubhahile kunje kanje ungkhona uyabulisithatha lezimpahla zabantu bakithi. Hathi lokhu akuyekelwe lokho.
Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawa Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukuvalwa kwemingcele sokuphazamise amalunga enhlanganiso yakhe amaningi.
So kuphazamise kakhulu abantu abakubhizinisi lokuthenga bethengisa njengoba usazi ukuthi abantu abaningi vele kade bephila ngakho ikungaqalisi indaba ze-lockdown. So kutho ukuthi abantu abaningi baphazamiseka sibile empeleni kodwa abanye sebekhangela ngaphakathi sebesebenzela khona phelizweni. Sethemba ukuthi nje wazothukuthi kuzaba le international trade fair engxenye amabhoda sezavulwa because kuzabe kukhangelela ukuthi kube labantu abazangena bavela emazweni alawa esiyakhelane lawo. So sinakanele ukuthi engxenye ngesiphangiphangi nje ama-borders azovulwa kodwa ebhizinisini sibili kube indaba yokuthi abantu abaningi baphazamisekile kakhulukazi.
Usomabhizimusi uNdlovu naye uthi impahla ethathelwa abantu izasetshenziswa ukuhuga abantu ukuthi bavotele ibandla le-ZANU-PF yona ithathelwe uZulu ophakathi kodubo.
Kuyadanisa ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe lokho livalile umngcele walo lelizwe leSouth Africa eBeit Bridge. Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukhrosa bevela kwele South Africa bebuya eZimbabwe kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa ikakhulu ke abantu abazisebenzayo. Siyakwazi seZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi abantu abaqhathwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Kho ke nxa amabhodi evaliwe kutsho ukuthi ke abasela ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe ngoba abantu abaningi bephila ke ngokuthengisa. Nxa bengasenelisi kuphuma ke bahambe ke South Africa sokubanzimela sokusiba nzima ke ukuthi bazaphila njani ngoba bengabantu ke abaphila ke ngokoda bebuya bethengisa lapha ekhaya.
Uhulumende yena uthi imingcele ayimelanga ivulwe ngokupheleleyo ngoba esalisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elingangena elizweni livela kwamanye amazwe ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa uqalile njalo kulolaka lokusabalala ngesiphangiphangi.
Abazali kwezinye izikolo emhlubulweni weMandebeleni sebeqale ukubhadala ababalisi imali yokubaphathisa ukuze bathole ilabuzane lokusebenza iviki egcweleyo. Esinye sezikolo lesi ngeseminda esikhiphe umbiko owazisa abazali ngaleli nyathelo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sebekubone kufanele abanye abazali ukuthi babhadale ababalisi ukuthi bafundise abantwababo loba belokhe bedonselana lomqhashi ngodaba lweholo bethi abantwana yibo abalahlekelwa kakhulu ezifundweni nxa ababalisi bengela sifiso sokusebenza. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu umzali uthi le yindlela enhle ukuthi abantwana bengalahlekelwa izifundo kakhulu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu lo ukuthi ababalisi bephiwe something. I-20 usaphe term ngambona kuyimali enzima kakhulu ukuthi abazali bengayehluleka. Kuya kumele ukuthi bezame ngoba sesikhangela sibili singasaqambelani manga. Ababalisi labo basebenzimeni ngoba imali abayihola incane kakhulu. So ukuthi sibakhuthaze kumele ukuthi sibanike khonokho okuncane labo ukuthi bakhuthale befundise abantwana bethu bekwazi ukuthi bebuye nsuku zonke esikolweni ngoba nxa singenzanga njalo nxa bengabuyanga
wona abaluzi lutho kodwa abantu bethi babaluzayo
kodwa unkosikazi sukoluhle sithole olomntwana ofunda eminda uthi leli nyathelo liyabasinda abanye abazali abanjengaye
zabale yama incentive yama teacher ayimpathanga kahle because there's ama incentive sibela imithing basitela ama $20 ngala ama teacher aphinda basitela ama top up ama school fees so for me top up le $95 plus $20 and konke kufunakala khathesi ngo April isikolo singakavalwa hayi indaba le inzima le inzima inzima njalo ebuhlungu asikwazi ukuthi sizayiphatha njani
unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Raymond Majongwe uthi ababalisi lokhe bengenelisi ukuthi babuyele emsebenzini
The truth is teachers remain incapacitated.
Ababalisi baqhubekela phambili besehluleka ukuziphilisa ngeholo labo lalapho uhulumende esebethu se. Eqinisweni ababalisi abahamba ezikole kabasebenzi ukuya ngapha. Undaba yemali yokukhuthaza ababalisi, imali le ayineli. Abanye babotshwa, abanye basemthethwandaba. Esingakusho kubazali ukuthi bakhuthaze uhulumende ukuba aphi ababalisi iholelanileyo ukuze imfundo iye phambili.
Unkosikazi Sanele Ncube, omunye wabazali uthi imali okumele zinikwe ababalisi akumelanga zibazise ubuhlungu ngoba ubunzima busemuntwini wonke.
Okwenzakalayo lokukhulunywayo siyakuzwa kodwa ebesikukhangelela ukuthi imali ababalisi abayifunayo ingasikhami. Ngoba sonke sifuna ukuncedana njalo imine kayilingani sikhumbule ukuthi kulabanye abantwana abangenelisi ukuthi babhadale ifees lokhu kuzaba baza kugwanisa na aluba uhulumende laye uyazama ukuthi azwe ukukhala kwethu kanye lokwababalisi
usikhwica mfundo pho umazima umphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende ulandule ukuba ababalisi kabasebenzi nsuku zonke esithi ezikolo zonke kulababalisi abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini i-90% abahamba emsebenzini amalanga wonke uphinde wathi abaphathi zikolo kumele babone ukuthi ababalisi bayafundisa emaklasini nsuku zonke edabeni lwemali yokukhuthaza ababalisi ekhitshwa ngabazali uthe uhulumende kavumeli abazali ukuthi babhadale imali lezi uchaze ukuba ababalisi bafundisa ezikolo ezehlukeneyo ezilabazali abaleminwe engalinganiyo kungakho uhulumende esithi abazali kabangaphi ababalisi imali yokubakhuthaza ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela iziphathamandla zenhlangothi ezithiyeneyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikobulawayo lapho ezihlola ukuqhubeka kwenhlelo zokuphathisa abaswelayo abavela eZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi kuningi eZimbabwe elingakufunda ngendlela ilizwe leSouth Africa eliqhuba ngayo ezombusazwe silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30 kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com
lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.